manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro 2007 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU PF yoenderera mberi neurongwa hwayo kuita Congress yechimbi chimbi muna zvita. Paine mashoko ekuti panofanirwa kuve nevatevedzeri vemutungamiri webato vatatu, mumwe wacho ari mudzimai. Vamwewo vachiti vaemazon munangagwa vabviswe pachigaro chekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chovhiringwa nemutemo unosungira kuti vanhu vape humbo hwepavanogara kuitira kuti vanyorese kuvhota, izvo zviri kuita kuti vanhu vakawanda vakundikane kunyoresa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanonzi vave parumana nzombe sezvo vave kumanikidzwa kuti vozemberana nemudzimai wavo amai Grace Mugabe here kana kuti munhu wavadyidzana naye kwenguva yakareba vaemarson Mnangagwa. Danho iri rinofanira kutorwa muna zvita pari kuitwa Congress yechimbi chimbi muHarare. Matunhu ose anonzi atambira chisungo chekuti paitwe Congress yechimbi chimbi uye zvatove maoko evanoronga mabasa mubato reZANU PF vaIgnatius Chombo. Amai Mugabe vanonzi vari kuchikwata chinonzi Generation 40 uye vave makarasonane navamunangagwa vanonzi vanotsigirwa nechikwata cheTeam Lacoste. VaMugabe avanga vachiramba kubuda pachena kuti vanotsigira chikwata chipi, vanonzi vainge vachida kuti paitwe vatevedzeri vavo vatatu sezvo madzimai ari kuda kuti pave nemudzimai pavatungamiri kana kuti presidium. Asi veG40 vari kuti bato ridzokere kubumbiro raivepo risati ravandudzwa muna 2014, iro raiti vatevedzeri vave vaviri chete asi mumwe ari mudzimai. VaMunangagwa vari kupomerwa mhosva yekuti vave nemakore vachironga tsoro dzekutora chigaro chavaMugabe. Asi vanotsigira vaMunangagwa vanoti Congress iyi inofanira kungozeya nyaya yesarudzo dza2018 uye kusimbisa kuti vaMugabe vatungamire bato kusvika murufu. VaMunangagwa vanonzi vanorutsigiro rwakasimba kubva kuMidlands nemasvingo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nengo yeProvincial Coordinating Committee yeMidlands vaJora Mugumbo akavabvunza nezvezvisungo zvedunhu ravo.
Midlands Province payakasangana musi weSaturday kuti tive nekuita inonzi pachirungu affirmation kana kuti kutsigira resolution yatakaita kare muna 2014 yokuti anenge ari candidate yedu patinoita kumaelection okumula e2018 anenge ari His Excellency President R.G. Mugabe. Takagamuchira izvozvo. Chechipiri paiva pane nyaya yokutarisira nyaya yavakataura yatinoti BVR inotaura zvokuregister kwavanhu mazuva ano, zvakare nokusimbisa zvakare inonzi polling station based voting system. Saka takabvuma izvozvo tikabva tazvitsigira. Saka seprovince takatsigirana navamwe maprovince edu yese ari 9 kuti haiwa hande ku special congress
asi pakaita chikonzero here chekuti vamugabe vaitirwe mwe special congress yekuti vanzi ndo vari kumirira bato iwo akatosarudzwa kare nebato muna 2014
hapana nechikonzero chiripo zviripo ndezvekuti kana tava kungosangana se special congress atinenge tava kuita nokuda kwemamwe zvimwe misoro yanda kutaura iri pasapa yokutoda kuti tione kuti taita gadziro dzakakwana tinenge tava kutongoita afemu saka tati hatisarudzi tiri kungoita afemu
tiri kunzwa vamwatiri kutaura nawo kumatunhu uku vari kuti ivo vari kuda kuti pataurwe chisungo chiri kunzi chakabva kumadzimai chekuti mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika ave iye mudzimai Midlands province haina kutaura nezvazvo
inyaya yakataurwa kare iresolution inobva nokumadzimai vakataura nechekare kuti vanga vachida kuti muconstitution paitwe amendment saka yakatopinda mudariro kare nyaya iyoyo
saka mutarisire kuti paextraordinary congress ipachasarudzwa imwe politibiro itsva nevamwe vamwe vatungamiri
politibiro inosarudzwa at the leisure nokuda kwapresident kana vakada kuchinja vanochinja
nhengo yeprovincial coordinating committee yemidlands vajoram gumbo vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 Blessing abatawo sachigaro vechidiki muzano PF kumanikaland vamubuso chinguno avasina kuruma vachifuridzira kuti vamunangagwa vadzingwe mubato
zvatakakurukura imomo yekutanga inga iri nyaya yekuti leadership yeunderstand nyaya yebvr takawirirana semanikaland province kuti ngatiendei kuspecial congress muna december zvikonzero zviri zvekuti chekutanga toda kuita reaffirm candidate chayava mugabe kuti ndo vachamirira zanu pf come 2018 harmonized election izvakakonzerwa nekuti ever since 2014 congress yatavhotera mugabe zvine mutsindo bhora rapinda mugabe president havana kuwana nguva yekuzorora ndo pakatanga kutsoropodzwa kwava mugabe navana tsenenga muzvikadzingisa vari 7 anga ari machairpersons emaprovince eyouth league tikabvapo pakatanga kuita nyaya dzaana mutsvangwa vana matema danda vana mahiya vakadzingwa zvakare mupati vana energy mutodi zvichienda zvakadaro paakubuda munyaya yekuti vamugabe ngavasiye chigaro vasiye vice president Emerson Mnangagwa instead yekuti president vafocuse nenyaya dzeservice delivery nedzimwe kune vanga vari kuti it's our time to take over tichienda ipopo zvakadzingisa vanhu vakawanda in the party asi chakatishamisa ndechekuti vese vakadzingwa vakamboenda kuparty yakazobuda vice president vaine magi vari ipopo vaine vese vanhu vanga vakadzingwa muparty nenyaya yekutuka baba namai mugabe zvochitipa pfungwa dzekufunga kuti pamwe vanhu ava chaivasimbisa paye kuti vaitumwa nemutevedzero wabva vamugabe vamunangagwa saka all this discord yaamuparty ndo yatisusu tichikumbira kuti purezidendi vatibvumidzewo tiite congress tinyatsotarisisa nevamwe vatungamiri vatinavo vanoti tinavo mugabe masikati manheru achironga kuvatopla
tiri kunzwawo kuti pane mamwe maslogans amamusiri kufara nawo ndeapa
yes takaita resolution yekuti isu nyaya yepoison ngaitwe criminalize from now onwards achataura slogan iyoyo ngaatitsanangurire kuti akapoizonwa ndiani uye naani otipa umboo hwacho
sachigaro vevechidiki muzano pf kumanikaland vamubuso chinguno vachitaura vari parunare kwamutare nablessing zulu westudio 7 bato rinopikisa retransform zimbabwe rinoti riri kunyunyuta nekuparara kwaita upfumi hwenyika richiti hapachina tarisiro yekuti hungamuka zvakare kana hurumende yezanu pf ikaramba iri panyanga mutungamiri webato iri vajacob ngarivhume vanoti kuparara kweupfumi uku kwaita kuti bato ravo mangwana riite musangano nevatori venhau richizivisa ruzhinji rwezimbabwe nematanho ezvarinokurudzira kuti zviitwe senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika ngatinzwei vachitsanangura
zvatiri kunyuita nazvo sevana vezimbabwe ndokutambura kwaite vanhu kana kwatiri kuita sezvizvarwa zvezimbabwe nokuda kwemamiriro akaita upfumi nyika iri kutsva vanhu vatambura zvakanyanya saka tiri sevanhu vari kutendera vachitaura nevanhu tine zvinhu zvakawanda zvakatiudzai vanhu kana zvavakanyunyita nekuda kwazvo saka ndichange ndichitaura nevanhu mangwana ndichiadresa press conference nekukurukura maringe nemamiriro akaita upfumi hwenyika yeZimbabwe.
Muri kumbonzwisisawo here kuti chii chiri kukonzera kuti upfumi husvike pahwawe?
Kutaura chokwadi, zvinozivikanwa nevanhu veZimbabwe kuti upfumi huri kukanganiswa nehurumende yeZANU PF iri kutonga. Latadza kutonga uye latadza kugadzirisa nyika. Saka hurumende yava mugade ndeyati zvinhu zvisipa zviri. Izvozvo zviri pachena kuvana veZimbabwe. Ende ndo zvatiri kukurukura navo kuti dambudziko chairo chairo ihurumende yeZANU PF yava mugade yasvitse zvinhu pazvasvika apa.
Mune nzira here dzekugadzirisa upfumi kunze kwekungonyunyuta?
Hongu, tinaizvo mhinduro tinadzo, ndosakeno tiripo. Izvozvo ndo zvatoda kukurukura tichiudza vana vemangwana kuti mhinduro dzedu ndedzipi maringe nemamiriro akaita zvinhu.
Chii chamunganyanyonongedza kuti chaparara mune zveupfumi?
Zvinhu zvakawanda. Chekunongedza mawandiro ezvakaita ungatoshaya kuti utange kunongedze chipi. But of course, chatinokwanisa kutonongedza zvino ndechekuti nyaya dzemari dzanetsa vana veZimbabwe kumaruwa nekumadhorobha hadzina zvachose. State of economy yedu in terms of money, you know, mari haipo. Liquidity crisis, hapana mari yekuti ukanyashande mari yako ikaiswa maakaunt haisi kubuda. Ukanyaiwana haisi kushanda. Iko zvino inflation, zvinhu zvaakukwira mitengo, mukatendere mashops umu, mitengo iri kukwira zvisingamboipi. Zvimwe zvezvinhu zvanyanyoshungurudze vana veZimbabwe zvekuti haasi chakaziva kana chokubata.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunare neStudio 7. Apo uwandu hwevanhu vari kunyoresa huri kuburitswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC huri kuratidza kuti vanhu vashoma ndo vari kunyoresa. Rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira roga rinoti mutemo wekuti vanhu vane magwaro anoratidza kwavanogara uri kuvhiringa kubudirira kwechirongwa ichi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Sangano reVeritas iro rinonyanyoshanda mukuongorora mitemo yenyika rinoti zvariri kunzwa kubva kune masangano akasiyana-siyana ari kuongorora chirongwa chokunyoreswa kwevanhu zvinoratidza kuti vanhu vakawanda vari kusangana nematambudziko mukuwana vanhu vanoasainira magwaro ave huchapupu hwekuti vanogara kupi. Mumashoko aro mugwaro rarinonyora padande mutande nguva nenguva, sangano iri rinoti mutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza kwavanogara uye nehuchapupu hunotsigira izvi unofanirwa kubviswa. Rinoti pane kuti vave nemagwaro aya, zvinofanirwa kuve zvakakwana kuti vanhu vangopa pavanogara, pamagwaro avanonyora pavanonyoresa kuvhota, richitiwo veZimbabwe Electoral Commission vanogona kushandisa mutemo wagara uripo wekuti vanhu vanenge vanyora zvekunyepa pakunyoresa kuvhota vanogona kusungwa. Veritas iri kukurudzira vemasangano akazvimirira, vamiriri veparamende pamwe nevanhuwo zvavo kuti vatore mukana wekuvandudzwa kwebhiri reElectoral Amendment Bill kuti mutemo wemagwaro uyu uchinjwe richitiwo mimwe mitemo yakadai seAccess to Information and Protection of Privacy Act nePublic Order and Security Act inofanirwa kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika kuti munyika muve nesarudzo dzakachena. Mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement uye vachishanda nemubatanidzwa wePlatform for Leveraging Elections, Democracy and Governance vaButler Tambo vanoti havaone chinonyanya kunetsa vanhu pakuti vave nemagwaro anodiwa.
Munhu ari kuenda kuchipatara anosvika obvunzwa kuti anogara papi, anowanikwa achikwanisa kuti abudise mapepa epaanogara kungange iri imba yake kana kuti munhu achikwanisa kunge achirodzva mapepa anowanikwa aripo. Zvakare tichiona kuti vanhu vazhinji chero pavanonyoresa vana kuzvikoro vanhu vanowanikwa vainawo mapepa aya atingati proof of residence. Zvinoreva kuti vanhu vanawo mapepa aya anoratidza kuti vanogara papi. Saka chinozodzoka chonetsa vanhu ndechipi? Mapepa vagara vainawo mudzimba, vanhu vanowanikwa vachiti ivo vachakwanisa kuvabudisa mapepa aya. VEZEC vanovadira ivo kuti vagokwanisa kuti vaise munhu woga woga matingati mupolling center, nekuti iko zvino pakusarudza iri kutevera iyi ichange ichinzi polling center based voting. Saka zvichireva kuti munhu achatendekwa kuti agovhotera panhu pari pedo nepaanogara napo.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT variwo mumiriri weBulawayo East muparamende Muzvare Tabita Kumalo vanoti mushure mekufamba kwavaita vachiona chirongwa chekunyoresa vanobvuma kuti nyaya yemagwaro anoratidza paunogara iri kukonzera dambudziko. Vanotiwo vamwe vanhu kunyanya kumamisha vari kushaya magwaro ekuzvarwa uye vari kuudzwa zvinhu zvisiri izvo pamusoro penyaya yekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Asi vanoti zvose izvi hazvifanirwe kuita kuti vanhu vaore moyo.
Ndiri kuti hama dzangu vana vemuZimbabwe, especially imi vechidiki, ndikuhwaisha izvo kuti nyaya dzeproof of residence dzokushungurudzai. Asi ndikukumbirai kuti hazvinetsi, endai munoregister mutore maafidavits kuzeki. Ndiwa vachakubatsirai kuti mubatsirwe nenyaya yeproof of residence.
Mukuru wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights mudunhu reMatabeleland, Valizwe Jamela, vanoti havapokani nemaonero ekuti mutemo wekuti vanhu vave nemagwaro anoratidza pavanogara uri kukanganisa vazhinji. Asi vanoti mutemo uyu unobvumidza kuti vezek vatambire zvinhu zvakasiyana-siyana zvingakwanise kuratidza panogara munhu, vachitiwo veruzhinji vanofanirwa kuzvipira kuti vakwanise kunyoresa kuti vagovhota. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musuwa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; kuEpworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara; kuManicaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavanhu, Chimanimani East and West, Mutare, South East and West; Manicaland, Chipinge Central, West, East neSouth; Musikavanhu, Chimanimani East neWest, Mutare, South neWest; Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani North neSouth; Mount Darwin North neWest; Mashonaland East, Mudzi North, West neSouth; Mutoko East, North neSouth; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Hurungwe, Magunje Central, East, North neWest; kuMashingo, Chiredzi East, West, South neNorth; Mwenezi East neWest; Chivi South; Matabeleland North, Lupane East neWest; Binga North neSouth; Matabeleland South, uMzingwane, Matobo North neMzingwane; Insiza, Insiza North neSouth; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembudzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuawana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe aive mukuru mukuru wechikwata cheAl-Shabaab ashoropodza kuputiswa kwebambu nemugovera rakaurayisa vanhu vanosvika 296 muguta guru reSomalia reMogadish. Mokta Robo, uyo aive mutevedzeri wemukuru mukuru weAl-Shabaab, ataura mashoko aya nhasi mushure mekushanyira chipatara cheMedina chiri muMogadishu achinopa ropa. Ati kurwisa kwakadai kune uipi hwakadzamisisa uye idambudziko guru kwazvo. Mushure memakore anodarika 56 ehurumende dzisina kwadzakarerekera, Austria inenge yave kurerekera kudivi rekuchengetedzwa kwetsika nemagariro evanhu, apo gurukota rezvekunze kwenyika vaSebastian Kurz vanokurudzira kuchengetedzwa kwetsika dzenyika iye. VaKezi vakakunda musarudzo dzakaitwa nesvondo uye vave kutarisirwa kuve mutungamiri wenyika mutsva. Masangano eElections Resource Center neZimrights akaparura chirongwa chekukurudzira vanhu kunyoresa kuvhota vachishandisa vaimbi nemimhanzi yavo inofarirwa munyika. Godin Mangudla anotipa nyaya iye.
Chikomo nyika yuve! Vachitaura apo vaiparura chirongwa ichipachigovanyika kuchitungwiza nemuswe mugovera, mukuru weElections Resource Center vataunda chimini vakati, vakatanga chirongwa ichi mushure mokuona kuti hapana ruzuro rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavhoti chebiometric voter registration icho chirikuitwa neveZimbabwe Electoral Commission. Vachimini vakati vakaona zvakakodzera kushandisa vaimbi vanofarirwa neveruzhinji kuti vakurudzire vanhu kunyoresa kuvhota, vachiti izvi zvichaita kuti vakawanda zvikuru sevechidiki vanyorese kuvhota.
Chirongwa chedu ichi ndechekuedza manje kuti tinge tichibuditsa shoko rekuti vanhu ngavaende kunonyoresa vavhote, chii chinodiwa kuti vange vachikwanisa kuvhota sezvamaona zeki iripo vachipa dzidziso idzodzo. Saka chirongwa chatiri kutifungidzira kuti tikachitanga sezvataita izvi tichachitenderera nyika yese.
Mukuru weZim Rights vaOK Machisa vakati vanhu vanofanira kuziva kodzero dzavo pasarudzo uye havafaniri kushishidzirwa. VaMachisa vakatiwo zvakakosha kuti vanhu vaone kuti vanyoresa panzvimbo chaidzo dzavanoda kuvhotera.
Saka tiri kukurudzira kuti mhuri yeZimbabwe nezeki ngatitarisei kuti information yakanyorwa pachipepa chauchapiwa chiyachiya ndiyo here usati wabuda muregistration center.
Vakati wosangano ravo riri kuongorora nyaya dzekuti pane mamwe masabhuku ari kubhadharisa vanhu kuti vavasainire magwaro anoratidza kwavanogara. Vakati Zim Rights ichamhangara nyaya iyi kumapurisa kana yave neumbowo.
Tinoda umbowo wekuti sabhuku abhadharisa mari. Umbowo ihwohwo hunowanikwa nematrixa takatovataurira kudhara.
Elvis Tatenda uyo akatonyoresa kuvhota akati chirongwa cheERC neZim Rights chakanaka chose sezvo chichipa ruzivo pamusoro pezvinodiwa kuti vanhu vanyorese kuvhota. Mutevedzeri wasachigaro weMDC notungamirirwa navaMorgan Tsvangirai vaMorgan Komichi vakaimurawo chirongwa ichi vachiti chinofanira kupararira nenyika yose. Vaimbi vane mukurumbira Soldier Love, Gasp Warrior nevamwe vakatandadza veruzhinji nemimhanzi wavo uye mukuridza imomo vaipota vachikurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota. Zek iri kunyoresa vanhu vose vanoda kuvhota gore rinouya musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchitungwiza, ndini Godwin Mangudla.
Sangano reHarare Residence Trust rinoti vanhu vose vari kuda kusarudzwa kuve munyori weguta reHarare havakodzeri kuita basa iri. Mashoko aya anotevera kubviswa kwavatapiwa mashakada veMDCT pavanhu vatatu vari kufanirwa kukwikwidza kuti vapiwe basa. Vamashakada vakabviswa negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere vachinzi vane chinzvimbo chekuru mubato ravo, pakasara vanhu vaviri vanoti munyori wegweru amai Elizabeth Gwatipedza naDr Kainos Chimombe, mumwe wevakuru vakuru mukanzuro yeHarare. Tanonoka Wande weStudio 7 abata mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba kuti tinzwe pamiro sangano ravo.
Saka tichitarisa tinoona kuti pane zvinhu zviri mubumbiro remutemo zvisiri kutedzwa zvakazara.
Mitemo iri kuchorwa ndeipi?
Tine bumbiro remudu reconstitution reZimbabwe rekuti munhu angadomwe kuti atungamire guta haafanirwi kuve munhu anozivikanwa bato raakamirira kana kuti raanotsigira. Saka tinoona musarudzwa kwatown clerk weguta reHarare wakadomawo anozivikanwa ari mutungamiri wekubato reMDCT waDr Tapiwa Mashakada.
Ko vakasarudzwa vese ava munovashorei?
Vanhu vacho vose vari vatatu vane zvinhu zvizhinji zvatisingagutsikani nazvo zvekuti hatisiri kungotarisa yavamashakada chete. Vachipedza ari kunetsana nevanhu vekugweru nekuda kutenga maketeni anodhura. Zvino haasati atombogara kugweru asi asida kuuya kuzotungamira Harare. Dr Kainos Chimombe munhoroondo yeguta reHarare tinoziwa uye tine umbowo hwekuti wakaita madecisions akati wandei akaita kuti guta rirasikirwe nemari. Macases waifanirwa kunge wakabatsira guta asi kanzuru iri kungoerekana yangokundwa nyaya dzine chekuita nelepa.
Precious Shumba ndio mukuru we Harare Residence Trust vachitaura parunare muHarare natononoka wande weStudio 7. Tanonoka abata onyanzwe munyaya dzemitemo yezvekutongwa kwematunhu vakudzai kadzere avanoti bumbiro remutemo redu rinorambidza kusarudza vanhu pamabasa nemapato ezvematongerwo enyika avanotsigira.
Tingati zvirikuitwa pamutemo asi mutemo wacho weUrban Councils Act unofanira kuti unofanira kuenzaniswa neconstitution. Nekuti constitution yakapa iyo masimba edevolution kuma local authorities. Saka ma local authorities anofanira kunge ari iwo ane masimba ekusarudza town clerk. Asi pari zvino tikuona kuti mutemo utaura kune inonzi local government board ndiyo inozosarudza kuti anozoita town clerk ndiani.
Saka zvakaitwa pana vamashakada zvinoenderana here neUrban Councils Act yamuri kutaura?
Ini ndanga ndisati ndazvinzwa hangu kuti vamashakada vakarambi kunge vati apply. Asi kana kuri kunzi ndizvo zvakaitika izvozvo, ine zvichireva kuti mutemo unenge usina kunyatsokuteedzerwa zvakanaka. Nekuti bumbiro guru remutemo redu rinotaura kuti hapana munhu anofanira kudiscriminatewa chienderana nebato rematumbiro enyika raanowirirana naro. Bumbiro redu rinoti munhu wese akaenzana pamutemo uye hapana rusikuka kusarura kunofanira kuitwa zvichitarisa kuti munhu ari webato ripi.
Vakudzai kadzere nyanzvo munyaya dzekutongwa kwemaguta vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Munhau dzemitambo, zvikwata zvengezi Platinum Stars neFC Platinum zvadimbura utungamiri weDynamos pamusoro peCastle Lager Premier Soccer League kusvika papoindi imwe chete, kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Izvi zvinotevera mitambo yakatambwa mupera kwesvondo apo Dimbare yakatatarika ndokuita mangange 1-1 nezePC Kariba. Panguva iyo Ngezi Platinum Stars neFC Platinum dzakatora mapoints ese matatu mumitambo yavo. Ngezi Platinum Stars yakarova Blyo City 1-0 nemugovera, ukuwo FC Platinum ikakunda Highlanders 2-1 muBaba Field Stadium neZuro. Parizvino Dynamos ine mapoints makumi mashanu nemanomwe, point imwe chete pamusoro pengezi Platinum neFC Platinum. Asi murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa achiri nechivimbo chekuti vatambi vaanavo vane mongo wekubudirira muchimurenga chavakatarisana nacho.
Tichiri kukwikwidza tichiripo patakambotaura paye kuti vakomana vatinavo gore rino vane simba, vane kutamba kwavanako kwekuti tine tarisiro yekuti tine ruvimbo rwekuti vanotamba kudai tinosvika panzvimbo yatisina kusvika gore rakapera.
Dynamos ichasangana nengezi Platinum Stars mune mumwe mutambo pane ayo asara. Asi murairidzi wemadamburo Tonderai Ndiraya anoti vacharamba vachirwisa kusvikira mutambo wekugumisira.
Ticharamba tichingorwa kusvika magames edu apera. Hatiziva zvinoitika kumberi, zviri mumaoko aMwari. Semakore ese sezvatinongoita charanga ticharamba tichingorwa kusvika kwekugumisira.
Asi chikwata chiri kufamba nebhora ndeche Capes United, icho chave pachinhano chechishanu. Makepekepe ave nemapoints makumi mana nemashanu mushure mekurova triangle 1-0 nesvondo nechibodzwa chakakandwa naDominic Chungwa muNational Sports Stadium. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Cholocho Pirates 0 Chapungu 3, Harare City 5 Bantu Rovers 0, Shabani Mine 1 Chicken Inn 1, Yada 3 Black Rhinos 3. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangana chirongwa chedu che Live Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa kuvota. anokoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndekusiyamwe na Chris Gande na ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 16 Mfufu 2017 nguChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abesifazana bakhona abayefikile abafisa abana bona ngokubuyele endaweni nalana bana sihlomide abesifazana. Labo bathole isithi yabo emsebenzini womongameli welizwe.
Izigaba zebandla lezanu PF zonke ezilichumi sezivumile ukuthi kwenziwe umhlangano weCongress endaweni yeConference ngompalakazi ukuze kukhethwe owesifazana ukuthi abe ngomunye wabasekeli bakamongameli Mugabe.
Siyaphuma siyafika kuma provinces zonke awu-10. Siyabe sikhuthaza abantu ukuthi bephume beyeregister. So siyabe silama trucks ethu angu-10 aphumayo ahamba indawo ezihlukeneyo. Ayinamhla abantu baphumile sibili and baningi abantu abahambe bayeregister.
Inhlanganiso ezisebenza loZulu zisungule uhlelo lokukhuthaza uZulu ukuyabhalisa ukuba lelungelo lokuvota kuhlelo olubizwa ngokuthi RIS Tiritese.
Isibhedlela sempilo kobulawayo sithi liyehla kakhulu inani labantu abadinga indlela zokwelamisa imuli.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Izigaba zebandla lezanu PF zonke ezilichumi sezivumile ukuba kwenziwe umhlangano weCongress osiphangiphangi ukuze kukhethwe owesifazane ukuthi abe ngomunye wabasekeli bakamongameli Mugabe. Kodwa okulokhu kungacacanga ukuthi kuzaxotshwa yini oyedwa wabasekeli bakamongameli ngoba bengebesilisa omnumzana Emmerson Mnangagwa lomnumzana Phelekezela Mphoko. Omunye njalo umbuzo ngothi yena owesifazane ozakhethwa vele oyabe engubani. Kodwa nxa sikhangela okwenzakala ebandleni leli kukhomba ukuba umnumzana Mnangagwa nguye ongaxotshwa kungene unkosikazi Mugabe esikhundleni sakhe. Kodwa bakhona njalo abanye abebandla leli abathi kungabunjwa esinye isikhundla sabasekeli bakamongameli bebe bathathu. Sixoxe lelunga ledalela Central Committee ebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye ubulawe la njengabanye ama provinces uvumile sibili ubana umnyaka lo njengoba sikhangele ubana siyekhethweni sihambe siyoyenza iCongress yethu ebandla lezanu PF okwenzela ubana sibe sikhangele sicubungule njalo si isiqinise i-candidate yamongameli mfelo wethu uRajim Dube ubana nguye ozasibelela ekhethweni elizayo umnyaka lo ozayo 2018.
Sizwa kuthiwa okunye okuzethulwa okuthiwa i-agenda ngesilungu kugoqela ukubana kukhulunywe ngodaba lomsekeli kamongameli owesifazane. Kuliqiniso yini?
Ye, abesifazane bakhona abayefikile abafisa abana bona ngokubuyele endaweni nalana bana sihlomide abesifazana. Labo bathole isithi yabo emsekeleni womongameli welizwe. So mbona ngathi labo sibili bawugqinisa khona kwana kuvelela elozweni kuvelela ku-Women's League emhlalo bezalo PF.
Khona kuliqiniso na ukubana umnumzana Emmerson Mnangagwa ulakho ukususwa esihlalweni nge Congress?
Mina ngimele uqinisi bangilazi njalo ngangikwazi mina engikwazi khona ke sikukhulumileyo ngapha koBulawayo ongelogo hayi angeke ngaba lamandla obana kuphendule bese sokufuna obana kuphambe kuphendule isikhulumo sephathi kwaba uSK Moyo.
Hello ke ngumnomsana Joseph Chuma ilunga ledale le Central Committee yebandla lezano PF ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi olelunga lebandla le-PDP.
Uma ungabhekisisa wathola ukuthi ukwenza kwezano isikhathi sinye ngasinye ma kukhona into ethile abafuna ukuyifeza bayaguqula nje imithetho yabo kube nento ethile abaqala ukubanga umsindo ngayo. Ungabezwa sebeshaya kakhulu ingungu ethile efisa ukuthi kube khona isihlalo esithile sivulelwa sivulela umuntu othile, hayi ukuthi into iyohlala ikhona. Umuntu othile abanaye engqondweni ukuthi uzibani banyana uzokuyangena laphana ngemva kokuba singavula isikhala sakhe. Ngizokukhumbuza ngesikhathi kufakwa umama Joyce Mjuru ukuthi aphendlele isikhala sokuthi abe ngu-vice president. Lokhu kwenziwa ngesikhathi kungafuneka ukuthi umnanga kwangene bakukhulisa bakuqakambisa ukuthi bafuna isikhala esinye sabo vice president kungene wesifazana kusaza ukuthi ngasohlangothini lezaphu kuzongena umuntu wesilisa. Ngasohlangothini lwabesifazana bafuna ukufaka uJoyce Mjuru bamfaka ngaleyo ndlela kuthi ngesikhathi sebefuna ukuthi bakuguqule lokhu bakutshintsha bathi hayi noma ngubani nje kungakhathalekile ukuthi ubulili bakhe ngobowesilisa ngobowesifazana angangena namanje kwangena umnangakwa sezitshintshile izinto manje sezimvuna wayangena lo baba umphoko.
Okukuthi nxa kungenzakala ukuthi abe nguye ngomunye wabasekeli bakamongameli singambona na esiba ngumongameli kwelizayo?
Uma uhlolisisa ngelo muntu ohlola insimu uzobona kucacile ukuthi kudlalwa mdlalo uphi imfumba ifunja kwenga kusiphisandla.
Lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-PDP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezisungule uhlelo lokukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho oluzayo. Inhlanganiso lezi zibambisane labaculi abasakhulayo ababalisa uGaspi Warrior lo Soldier Love kubika uMavis Gama.
UZulu uphume ngobunengi esiya emkhosini oqoqwe ngokusebenzelana kwabenhlanganiso ye-Election Resource Center, ERC, leZimbabwe Human Rights Association, ZimRights, owenzelwe emavinkilini aweChigovanyika emzini wase St. Mary's eChitungwiza. Zakamizi zalumango ikakhulu abasakhulayo bemukele ngenjabulo ukuza kwabaculi beqembu labesifazane asesebatsha le-Syndicate Sisters uGaspi Warrior lo Soldier Love. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo kuZimRights unkosazana Cynthia Majoro uchasisa ngokubafuqileyo ukuqoqa uhlelo lwalolu hlobo.
Siyaphuma siyafika kuma-provinces zonke awu-10 siyabe sikhuthaza abantu ukuthi bephume beyeregister. So siyabe silama-tracks ethu angu-10 aphumayo ahamba indawo ezehlukeneyo. I don't know abantu baphumile CV and baningi abantu abahambe bayeregister yikho esikuthakazelelayo. Ayikhathe siyafika emaphandleni sihambe emaphandleni sibila soze singene emathawni kuphela.
Bathi kuningi abakunanzelele njengenhlanganiso ukuba yizikhexe ezimele zilungisiswe ngoba kusephula amalungelo oluntu. Lokhu kugoqela ukuhlawuliswa kwabemaphandleni ukuthi bathole incwadi efakaza ukuba umuntu uhlala ngaphi kwendawo.
Sathola ukuthi amanye ama registration centers abantu abahamba lama-wheelchair kumbe abantu abakhulileyo baya bengakwanisi ukufika. Amanye bekuse second floor ama njenge Mount Pleasant Hall i registration center yabo ibiphezwe kwe stage so sihle saphalela izeki incwadi sacela ukuthi behlise i registration yabo so kathesi bahle bayehlisa bayifaka phansi.
Bebekhona abasebenzisana nabeZimbabwe Electoral Commission ZEC, ama-voter educators, okubalisa umnumzana Thulani Siwela, ukutholisa uZulu ukuba kuyini okudingakalayo ukuze umuntu anelise ukubhalisa igama lakhe ukuze abe nelungelo lokuvota kukhetho oluzayo.
Siyakucela mzalwane ukuthi wena ungabuya ema-registration centers ethu, siyakunika i-form okuthiwa yi-VR9 lisebenza njenge-affidavit form. So wena ungabuya siyakunika ulifile. Ifomu leli alithengiswa, uyalinikwa mahala. So ungabhadala imali yokuthi unikwe ifomu lenelo. Khona ngale tentini silo Commissioner of Oath uyakudindela even ifomu lakho eliyi-VR9 ukuthi yenekele ukuzorejista.
Uqonqosele ngokuqakatheka kokubhalisa kunsuku ezibekiweyo kulabo abahlala eSt Mary's. Insuku zakhona zingakedluli.
I-blitz yethu ngapha eSt Mary's sizavala mhlaka 25 October, but singavala ngapha eduzani lesindlini zenu. Siyabe sikhona emakoni shopping center, siyabe sikhona even ema-offices ethu akhona ngale ngomakoni. So wena okudingakalayo ukuthi wena register namuhla ukuthi wena ungaqedi isikhathi usisilandela thina, ngoba ngapha sililandile lonke ukuthi kwanise ukuregister.
Abe-ERC le-Zim Rights bathi balethemba lokuba kuyakuthi sekusiyaphela isikhathi esabekwayo ukuba uZulu abhalise ukuba nelungelo lokuvota, iningi labasakhulayo kakhulukazi abazavota okokuqala bazakwanelisa ukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla la kuqala, eliqala emhlaka 10 kusiya kumhlaka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokoba. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
Asevikile ama-election.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho luka-2018 luyaqhubeka endaweni ezijeneyo zelizwe bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisayo. Ngaphandle kwengxaki yezimbalwa uZulu ahlangana lazo, abanye babikwa nje besithi kabalawo umdlandla wokubhalisa, kanti abanye ngabathi kabalalwazi olwaneleyo. Abasakhulayo ikakhulu babikwa besilela kakhulu kulolu hlelo. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yabatsha, i-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe, umnumzana Zenzo Nyoni.
iqiniso ukuthi abantu iningi abalalo uthando ngenxa yesizathu sokuthi kabasakholelwa entweni esingathi iku-register ukuze beyefota. Ngobana ikakhulu into esiyinanzeleleyo noma sakhuthaza abantu, abantu kabaselayo into enokuthiwa yokubekezela. Ngoba ku-APGR le entsha ngibona kuthatha ithuba elide kakhulu ukuthi umuntu oyedwa enelise ukuregister. Ngoba nxa umuntu oyedwa ezathatha 10 to 15 minutes to 20 minutes to register, uqeda abantu uthando. Ngoba uzathola ukuthi ilayini ibende and umuntu egcine ephela uthando. So ngokubona kwethu thina kakhulu ukuthi ngabe sizama ukuncenga abantu kakhulu isizwe ukuthi if you understand ukuthi I know kuluhlelo lwakhona. Ngise mbuyela futhi emuva mfowethu Nkomo, abantu nxa bekhangela kakhulu isimo sokuregister sifanana athu lokuregister kwabantu bezanu PF nxa beregistela ukuba yimembership yezanu PF. So kusuka abantu kubaphice bengazwisisi ukuthi behle bezitshela ukuthi nxa sisiyaregister lezanu PF nxa inika abantu amakhadi awezanu PF ezama-members abo bayenza exactly registration sebebona ngani already sebehle besiyavota. Okuyukuthi kusokudinga ulwazi oluningi. Ngiphinde ngisole le Zeki ngoba iZeki ayizange ibe le-awareness kakhulu ebantwini, ayizange iphume phandle.
Njengehlanganiso liyabakhuthaza yini ikakhulu abasakhulayo njalo kahle kahle bathi kungani bengaphumi ngobuningi?
Abantu kungikhona bezaphuma ngoba siyabakhuthaza ngayo yonke indlela. Into enjabulisayo kakhulu ukuthi ikakhulu ontanga sebekubona ukuthi kufanele ukuthi uyarejista ngoba akunantanga ongakhulumiyo ngokuyarejista. Leyo liqiniso ngeke ngilifihle lelo Nkomo ngoba sikhuluma labo nsuku zonke. Abanye ngakade vele sibathwala ngezimoto besiyarejista yebo ezigabeni ezijeneyo.
Umnumzana Zenzo Nyoni ngumkhokheli wenhlanganiso yabatsha i-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe.
Kulive Talk lamuhla sixoxa ngohlelo oluqutshwa ngabe-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission olokubhalisa amagama kuluhlu lwabalelungelo lokuvota.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Owesilisa ubotshelwe icala lokuthi amabhomba amabili edolobheni le-New York elithiye abantu abangamashumi amathathu belimele ngompandula nyakenye ufunyenwe elecala ekumisweni kwakhe lamhlanje emthethwandaba.
Imuli eziningi seziqalisile ukungcwaba izihlobo labangane abafele engozini yokudubuka kwebhomba eMogadishu ngomgqibelo. Lokhu kunakanelwa ukuthi kungaba kubangelwe ngabeqembu le-Al-Shabaab. Kufe abantu phose abangamakhulu amathathu i-276 kusehlakalo lesi.
Kwezempilakahle, isibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo sibika ukuba inani labomama labesilisa elizodinga usizo lwenhlelo ezijiyeneyo zokwelamisa kuhle imuli liya lisehla kakhulu. Bekhuthaza abantu ukuba baze bazothola usizo lolu ngoba kuqakathekile ukwelamisa imuli. Unompumelelo Moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Inengi labesifazana kubikwa beyibo abeza bezodinga ukuthola indlela zokwelamisela khatshana njalo bahle baqale ukufundiswa ngendlela ezehlukeneyo ngesikhathi bezobhalisa bezithwele bethi sebebeletha sebesazi indlela abazazisebenzisa uma beyabe kuyilabo abaqala ukuzithwala. Inengi labo mama bathi basebenzisa amaphilisi kuthi abanye bathi basebenzisa iloop ngoba ayibaletheli inkinga ezinenyi uma beyisebenzisa. Unkosikazi Faith Rejoice Moyo obezohlolisa ingane yakhe okweviki yesithupha eMpilo Central Hospital uthe uyaqala ukusebenzisa indlela yokwelamisela khatshana njalo ubone amaphilisi engcono ngendlela abamfundisa ngayo.
Ukuthi ngiyaqalisa ukusebenzisa i-family planning. Ngisho ngokukhetha ama-secure family planning pills. Because bathe befundisa ngibona ngikho ngu-understand better more than amanye ama-methods.
Kuthi uchelesile Ndiweni uvumelane lomamoyo ethi amsebenzela kahle njalo useke wawasebenzisa.
Ngisebenzisa i-secure ama-pills ayasebenzela kahle. Hayi sengiyangasebenzisa.
Unkosikazi Nometha Mahlangu uthi yena usebenzisa idepo ngoba uhlaba ngemva kwenyanga ezintathu ekhuthaza abanye omama ukuthi bayisebenzise.
Idepo ngisebenzisela kuhle mhlaba after 3 months akulama effects. Sengile 1 year. Abakhuthaza ukuthi bayihlabe ngoba ayilama effects, ayihluphi, awukhohlwa. Yinto othi uyayihlaba uhlale i-3 months zakho ubusukhangela i-review date yakho ubususiyahlaba futhi.
U-Ayibongwe Ndlovu uthi usebenzisa amaphilisi njalo useleminyaka elithumi ewasebenzisa.
Ayibongwe Ndlovu usebenzisa ama-tablets e-Lofenbenzene. Hayi wona a-right. Ngasentholi problem ngawo. Ngasebenzisa lana. Sengile 10 years. No problem.
Unkosazana Patience Maseko yena uthe usebenzisa indlela ye-implant efakwa ngaphansi kwejwabu okweminyaka emithathu kodwa uyaqala ukusebenzisa lindlela.
Ngisebenzisa i-implant 3 years. Aya so far angaboni i-problem. Hayi, ngene angangena esikhathini but angaboni any problem. Nayi ukuthi ngikwazi ngoba ngokuqala sangeke ngitsho.
Unkosazana Bongani Lunga uthe usebenzisa ijekiseni ledepo njalo uselabantwana abane eyisebenzisa.
Sebenzisa idepo ngihambela kahle ngaze ngibone problem la. Zende isikhathi eside ngoba sebenzisa abantwana abayi-4 ngisebenzisa. Ngiyabakhuthaza ukuthi bengayithuki ukuthi kumbe ningabalimaza kumbe badimeze nje ezinye izitho zomzimba wabo kade ayilungele ukusebenzeka kuhle ayilahluko ayilani.
EZimbabwe kulendlela ezifika ezilithumi lambili ezisetshenziswa ngabantu ekwelamiseni imuli kuhle ezibalisa amaphilisi ayimihlobo emithathu, amajazi kamkhwenyana lomamazala, amajekiseni, ukuqunywa kwemithambo ethwala inhlanyelo kubomama lakubobaba kanye lokulandela imvelo ngokuhayi emacansini ngensuku ezithile. Iningi labomama lisebenzisa amaphilisi lamajekiseni ahlukeneyo kube lehlekana labaqunywa lababotshwa imithambo ethwala inhlanyelo. Isibhedlela seMpilo Central Hospital sikhuthaze uZulu ukuba aphatheke kunhlelo abalazo zokwelamisa kuhle imuli. Bethi amajazi abakhwenyana labomamazala bapha abantu kungelambadalo amaphilisi alidola kuthi ukufaka ijadela ngamadola alithumi lanhlanu ukuyikhupha ngamadola alithumi. IDepo Provera ibiza amadola amabili kuphela. Ngimele iStudio 7 yobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Umunisipala weGwanda uthi uzaqhubeka ehlawulisa izakhamizi idola elilodwa ezifuna ubufakazi besiqiniseko salapho ezihlala khona iproof of residence kulabo abafuna lobo bufakazi ukuze babhalisele ukuvota. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Inhlanganiso yezakhamizi eGwanda ibika ukuba yabhalela umunisipala icela ehlise linhlawulo isuka kudola isiya kumasenta lithumi ukuze lalabo abaswelayo benelise ukubhalisa ukuvota. Kumpendulo ebhalwe ngumqondisi wenhlelo zeCouncil uTown Clerk uNkosazana Priscilla Nkala uthi umasipala kenelisi ukwehlisa linhlawulo ngoba yavunyelwana lapho kuhlelwa ibhajethi yalonyaka, kodwa waphanga wathi uZulu ulakho ukuthola lezi ncwadi kumakhansila emawadini abo kungelambadalo. Unobhala wenhlanganiso yezakhamizi uMnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi kunzima kuZulu ukuthi abone ukhansila ngoba iningi lihlezi liphatheke kweminye imisebenzi njalo abanye bengamabandla ezombusazwe abangawasekeliyo. Ngakho ufuzwa uthi sebezathatha amanye amanyathelo ukubamba ngabandla ikhansili ukuthi yesule linhlawulo.
Nxa igovernment iyayihlisa ukuthi abantu bengabhadaliswa izithupha lama birth certificate, but when the council insists ukuthi babhadale i-proof of residence, so sesiyidlulisela phambili kwabaphatha ama-elections ukuthi bebonthi into enjalo iphathwa njani, ngoba asile ama-commissioners of oath lapha eGwanda balothi inxenye ngumagistrate labe-prisons labo babhadalisa, so ukuthi abantu becontinue futhi bebhadala le council kakusebenzeki.
UNkosazana Sichathisile Ndlovu wenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust laba abakhangela ngendlela ohlelo lokubhalisa ukuvota oluqhutshwa ngayo bade okwenziwa ngumasipala kukho emthethweni.
Ukuthi bethengisele abantu abavele bezihluphekela abathola nzima imali bebathengisele i-proof of residence ngedola akukho right, ngoba layo imali yangkhona ayi-indicatwanga kakahle kubhajethi ye-council, okutshengisa ukuthi ngezinye izimali ezingenayo zingasebenzi ngokusemthethweni.
Okhulumela ibandla le-MDC uMnumzana Ekem Moyo uthi inyathelo likamunicipal leli lizavalela uZulu ukuthi abhalise ngobuningi.
Lokhu ikudiscourage abantu ukuthi baregister as voters. Abantu kumele babekwazi ukuthi ukuvota lelungelo likabani lobani, but the moment sei kungani kulabantu abayenza abanye bengaregister kuyadisturba kakhulu kubuhlungu. Akuyenzwe i-fair playground wonke umuntu abe nelungelo lokuvota.
Ikhomishini ebona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission layo ngeyingesolwa kakhulu zinhlanganiso ezizimeleyo kanye lentatheli zindaba ngembadalo efunakalayo kulabo abafuna ukukhangela ukuqhutshwa kokubhalisa ukuvota. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Kwezemidlalo, akukacaci ukuba kuyozalwa nkomoni phezu kwengalane yemiklomelo ekupheleni kwesizini kusigaba seCastle Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yamaviki amabili lathobami nembili. Okuningi asizweni kuJoseph Njanji.
Sekusele imidlalo yesithupha ukuba imidlalo yenguqu kusigaba seCastle Laga Premier Soccer League ifike komlindo uyacina, njalo usuvutha amalangabi umncintiswano wokuphakamisa isicoco salonyaka. Iqembu le-Dynamos lona elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 nele-ZPC Kariba ngomgqibelo yilo elihlezi phezu kwengalane lemiklomelo ngamashumi amahlanu lesikhombisa, kuthi ngemva kwalo kulezimbamgodi abafana benkezi platinum kanye labe-FC platinum. Iqembu lebantu yilo elijeke amanye wonke engalaneni lemiklomelo elishumi lantathu. Iqembu leshabani mine lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni lemiklomelo ngamashumi amathathu lanye. Umqeqeshi weqembu lewange uBig Boy Mawiwi uthi yena abacabangi kakhulu ngamathuba abo okusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ekupheleni kwesizini.
We now have 6 games. We are not thinking about this relegation thing.
Sisele le midlalo eyisithupha njalo asicabangi ngokugunyulwa kusigaba saphezulu. Kodwa sikhangela umdlalo esiyabe sibhekane lawo. Okutsho ukuthi khathesi sesicabanga ngomdlalo wethu olandelayo.
Imidlalo iqhubekela phambili ngolwesithathu lapho kulemidlalo yesithupha ekhangelelwe ukudlalwa enkundleni ezijiyeneyo zakwele Zimbabwe, kuthi ngolwesine kulemidlalo yemithathu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Izigaba zebandla leZANU PF zonke ezilitshumi sezivumile ukuba kwenziwe umhlangano weCongress endaweni yeConference ngompalakazi ukuze kukhethwe owesifazana ukuba ngomunye wabasekeli bakaMgabe.
Inhlanganiso ezisebenza loZulu zisungule uhlelo lokukhuthaza uZulu ukuthi abhalise amagama kuluhlu lwabavoti.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamilinkomo.
Hello Chris Gande, silichiya ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.